Misore naudza nasi chipiri ndira 8/2019. Masangano evarairidzi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe anoti haasi kupinda munhaurirano dzeNational Joint Negotiation Council idzo dziri kudaidzirwa nehurumende. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu muzvikoro izvo zvavhurwa nhasi. Kunyange hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vadzokera pamabasa avo, vari kuziva zviri kuitika pachipatara chehurumende cheparinyatwa, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kudzoserwa kudzimba dzavo. Petrol nedizel zvotonyanya kunetsa kuwana panguva iyo vemakombi vari kukwidza mari dzavari kubhadharisa vanhu kushandisa makombi aya kuenda kumabasa nedzimwe nzendo. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvikwata zvemutambo wenhabvu mugadziriro yazvo yemwaka wenhabvu. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm, nhasi tiri kutarisa zvingaitwa nevechidiki vane vanenge vapedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro panguva iyo munyika musina mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 nepa 9885 shortwave.